Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF zvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi, vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe, uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana, asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo, votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga, hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Iyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapapa vasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwezi, taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo varikuda kuti nyika iende kupi. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maovhetereni nemayuti, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato echandi leba nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndo kune chaunga chevanhu kuti vanhu vapewo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenze sei muchidaro?
Nokuti kana michinyatsoyeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisaiwo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nokuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifaniri kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tine tichigutsurura misoro tichiti hamuchanzwi vari kutaura zvatete zvatiri kutifunga semayouth, vari kutaura zvatinofunga selabor, vari kutaura zvatinofunga secivil society, vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT vaNelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi tichatadza kuvabatsira kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuri kuitwa maG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserve vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachitipe maserial number emaslip amakatora aya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabridge nedzimwe nyika. Tisati tavaka bridge pakati pedu hakuna mutumbi unogona kuyanana nemumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa na Wash Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms. Ngavatitaure kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ndai kusarudzo tichiona zvodi paground tataura on paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo rezano PF.
Kuno kutiri kushungurudzwa nevanhu vezanupf vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavota registration slips. Saka vanomada a
mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hasati zvavapo. Ivo vatora vari kutungamirira vamunangagwa ndo rakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo nezvakawanzasandanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji zvari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvo zvakasiyana siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavota registration slip munzvimbo dzakasiyana siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nokuti intimidation inenge yatotanga. kutanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu ematebeleland nemidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe wavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Parama questions mamari mifunzo mwe ni yai vaifanga kungo pindura zvafano nyaya kukura hundi nyaya ma human rights abuses idzo nyaya dzava nzvenga nzvenga vaizvambarira pamufunzo panje kunyazo tichiko saka isiriso yechidiki tirikuti vaenda kuta force vachanonyepera vanhu koko endi kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuso benefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu vacha wanikwa vachibatana ne vamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muZANU-PF hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato reZANU-PF richakunda musarudzo. Vakagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muZANU-PF.
Muziva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chakaiwinisa hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kuburwa akamboenda ko achiti musafe makavhotera ZANU. Handizi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya Dhongi vanovhotera Dhongi, kukauya mumwe vachivhotera vanga vasingade ZANU. So kana muchitaura nyaya yeopposition munofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yemabata. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. Vagumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti msiano ripo mukati ma government ya Emmerson Mnangagwa neya president Robert Mugabe ndekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyadzi matongero enyika, matongero enyika in particular muma election institutions ane zvekuita nema elections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuti azoita komza weZANU-PF. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nema structures eZANU-PF yese throughout the country and munhu wacho iye anenge ne tainted history kuma violence, electoral related violence. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida mu one party whilst imwe rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU-PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwavaMugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavaMugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo toke kugadzira economy vachishandisa zvinhu zvinoshandiswa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive in like a normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve kuti tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda but fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe. Uko kuDavos uko vanowana mukana wekunotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda, vakuru vemakambani akawanda. Unova mukana watanga tisina nguva yese nokuti kubva kumashure kwesoko hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukudzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa svondo rapera. Mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifanirwi kusvika kuvatori venhau, izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana 35 vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopfurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika, vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa 22 chikunguru na 22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava na zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenhengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga titarisei Munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutongo wamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti my election sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mumwe weZimbabwe kuti imini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwakuda kutanga. Kana maelections toita motiziva kuti ari kuzoitwa munana June for July. Zvodipenda kuti zvipinga mpingi dzimwe dzinoita kuti maelections aveko kana kuti asaaveko zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokuvidzana nezano PF kuti aiwazve musazoti takakudhumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rineri, nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August, nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa 23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013. Saka ndopanopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti purezidendi vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza, asi zvinoda kuti parliamendi iitwe dissolved. In other words, parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna Machi, zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, hazvinofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi, munoti ine mashoko aDr. Magaisa?
Aiwa, ndizvo zvokava Magaisa igweta, sokutoamboita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kuutungamiri hwemapolitical parties akasiyana-siyana, ava vanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chokuita, chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatsokufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinomudzwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa, sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye riri adresi kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunhare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona pafacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk. Ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mtungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezve mabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo. Ndiri kuNamibia chandoona pana vaMnangagwa aka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nando zvinotova kanyika kashinja tinoda tuda new government not ZANU-PF yet tuda kutombonzwa nezvayo. Wemapato anopikisa wandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi wanopikisa wacho tinoitwa zvatakaitwa 2013.
Tina mukoma Friday Masa vari panhare parizvino regai tiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko?
Munofara here mwanangu ndogara mubhindura zvazvinoita ndezvekuti manjika vari kuzama kuda kubhilda nyika yangakaonongwiwa na president Jim Gabe saka ivo kuona kwavo isusu tipasi pazazvazvo tinofunga kuti kune ushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tikuona ndezvinogona kufamba hazvo. Ndikufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiri wenyika wakataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafana maopposition party zvinongotanda zvine zvabuda ndokutira kuita mutungamiriri wenyika.
Zita rangu ndishanda kwatakawira ndokumapretoria south africa inini handioni chakashata pazvakatagwa nemutungamiri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because zimbabwe iri zimbabwe yatinoziva zvachose saka taatishuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chanandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatikagona kuita muzimbabwe kunze kwokutoti tinogaramba takagangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Ja Preza tavatasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakureve kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Dzininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyami na Chris Gande nantungamiri Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 Zibandlela 2018 ngu Chris Gande.
Ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabele ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazabuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lophe sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Ezizalane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentathelo izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lomkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonoko kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho weZimbabwe iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem babelayo umthetho onalwe indigenization umnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds ye-mining nxa kuwukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabeli ukuthi bezoinvesta ngibona ngani bazabuya kanti-ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ebabalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela i-interest yabo iwezomnotho lingabavumele ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani ezimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libenqabele ukuthatha umnotho sebesiyayiproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngike wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini
engingakutsho nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-investi eZimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutsho nanku nkomo mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu na enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokhu okuyikhona bekusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kuhle izolo okunjengakhona lokhu okwenzakala kathesi ukuthi ama-social bees enkayi besabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevokele izane nxa konke okuyizinto khonokhu kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresidenti hayi ngibona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe yindlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane
Isizalani zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wachiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe weGugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
ESeDavos uMongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli zindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazo weGugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela uMongameli Mnangagwa ucatshe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo weGugurawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvukile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi.
Akumangalisi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi uMongameli uxhamande ngodaba lombhuqazwe.
ekhuluma nge-ground kwaMnangagwa khona ngale ngaseDavos hayi kachachanga kakhulu ku-ground ubekhanya sibili eXhamalaza in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade ifuna ukuthi akukhulume.
Umongameli weMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akana sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe nomanje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba leGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatabeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanenyi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazwe weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenzele inhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kubika obathabile Masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lwe-ProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso ye-ProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu be-ProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibhizinisi ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncediswa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo. bekubhale phansi bebekwazi ukuthi i-business iyodwa i-personal life iyodwa bekwane ukuthi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani le mali endlini befaka ama systems abo wonke in place bekwane ukuthi bebhadala ama taxes ngoba kuqhakathe ukuthi ngambe rani business ebhadala ama taxes abantu bezimra babuye lawo benqusiwe ngabantu be-Prowebu ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ukubhadala i-tax kuyini
omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lwe-Prowebu le-Virgin Unite. Uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo. Mina ngaqalisa le-Prowebu ngingomunye wabafundayo. Kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa
ngaqalisa iBhinginda Gardens ngisenza i-horticulture le-events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvesta a lot of money imali liyana yayeganyeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya give up lami kwasekungani sengive up ngoba kwasekunzima
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
Umongameli Donald Trump wawele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatha besiMuslim abedlulisa amalawulo Abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius J. Zimana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla le-MTC le-MTC Alliance siphansi sokuzulu loke sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto ukuthi sibathembisani njenge-alliance sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, upresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze luye khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho lube phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena alifunayo.
Umnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani? Ubona ngani amalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe kakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kule kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenza endaweni leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili. Kodwa kune-discord ekhona phakathi kwamabandla aphisa, so kuningi bona njengamabandla aphisayo kusafani bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembile ukuthi my-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kunenge okwenzakalayo okungahambi kuhle njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo okufihlwa kwenzakala ebusuku emini kuthi esiyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sifile ukuthi kulokulama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikodwa lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemsebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isikhuphi. So lanxa singena kuZulu asikaze sibone intatheli indaba zisilandela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima avula funa bali. So yilo dubo lukhona kansi sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo oluvuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kule zinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayi bo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga, kakulancedile ukuthi sivote ngoba kulanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi, nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina ngile $99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imota leyana kasiyithengi. Lawe we-99 asoze nganelise ukuthenga, lawe wedola awusoze wanelise ukuthenga. So sokuqade kuqakathekile ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kho lokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla phisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kuthi kwakungcono kufa ibandla. Kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo. Salicela kusukisela kupresident kuthangira kusabncube bonke labo othokozane okhuphi labo Abednego sebenza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu bezimama.
Alo-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlotha, njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okunengi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Kubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abatholiswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kulindlela emamkhophozi emnyana wami elele uyashaka lanza kulindlela vela manya uza suba nomo yena wamuthathi.
Brenda Fasi umuye qhuba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni weWorld Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.